Atisi kufara nazo nenyaya yekuti haisi kwekutanga kuva tichikurukura senyika kana kuti semapartners. Atisi kuona zvinyuwani. Kana munhu achitaura nenyaya yemuchato, I think partner anofanira kutobvunza kuti munhu chaiye here uyu ndikachadha naye, nezuro kwacho angachindirova, nezuro kwacho andinyima chikafu. Ndingaita muchadho nemunhu akadaro here, munhu asingatedzeri zvatinenge tatenderana. Saka isusu sevashandi hatisi kuona kuti zvakatokosha kuti titaure nyaya yesocial contract iyo zvino. Hakuratidzi kuti tingava nevanhu vematongero enyika vane chido chokuti zvinenge zvatenderwana zvinofanira kuva zvichitedzerwa.
Saka kana makanga musiri kupinda muurongwa ihwohwu, hazvikanganisi here kumutsurudzwa kuri kuda kuitwa upfumi hwenyika pamwe nekuwaniswa kwemabasa kuvashandi?
Kwete, kwete nenyaya yekuti patakaita hurukuro dzakafanana neidzodzo nguva yakapfuura, hapana chimwe chete chakateedzerwa. Saka hatisi kuona kuti pane zvichabuda ipapo, asi hatisi kubva pane negotiating table. Zvataita manje isisi ndezvekuti tati kuhurumende ngatitarisei magwaro tange takasainirana nguva yapfuura, tione kuti ndekupi kwacho patakarasika.
Maifanira kunge muchipedza nhaurirano dzesocial contract riini?
Hurumende yaita chibvumirano ichi muna December gore rakapera. Raiva haisi nyaya yekusainirana pasi, haisi nyaya yepepa, inyaya yezvido. Saka nguva yese vaingoti ngatisainirane pasi esocial contract. Isi tiri kuti social contract is more than a piece of paper.